Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende munyika reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbove Apex Council vaDavid Dzatsunga vanoti nhaurirano dzemihoro dzavanga vachifanirwa kuita nhasi nehurumende hadzina kuzoitwa sezvo hurumende yati haikwanise.
Ndatakatarisira ndezvokuti tatipa kusangana svodo rino hatindatozozviudzwa nemukuru wedu mai Alexander kuti vataura nekuru unotungamirira vehurumende kunhaurirano. Zvinoratidza zvokuti tichasangana zvikinouya kuda vava vasati vagadzirira vatakatenderana hedu kuti svondo rino asi tangoona kuti zvayatova wekendi vazozibata nhasi kuti vachiti hatine urombo takazotadza kubata mazuva saka tingasangana here svondo rinouya.
VaDzatsunga vanoti musangano uyu wave kuzoitwa svondo rinouya nechipiri.
Zuva narataurwa nevechipiri asi ine mwadhi yacho hatina daiona.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo avo vaudza Studio 7 kuti hapana mumwe musangano wakaitwa kubva nemuvhuro kunyange hazvo hurumende yakanga yavimbisa kuzodzoka kunhaurirano.
Hapana nhaurirano riposoko hapana hurumende yakatiita roka kubva nemandira yavasati vadzoka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakasira zhou vanoti vadzidzisi vacharamba vachitsigira vana chiremba navana mukoti mukuramwa mabasa vachiti vari kuita misangano mangwana uye nesvondo munyika yose nevadzidzisi kuona kuti vangawedzere sei uwandu hwevadzidzisi vari kuramwa mabasa.
Pane maconsultations ari kuitika navarairidzi kubva kumamana akawanda enyika yeZimbabwe saka zviri kubva kuvarairidzi vanoita zvokuti havadi kuregererawo manesi kana vekuhealth sector vachienda nechimurenga mberi iwo asina zvavanoita.
Asi vazhou vanoti vadzidzisi vakawanda vachabatana nevamwe mukuratidzira sezvo kumari kwavakapiwa svondo rapera kwapera.
Nokuti mari dzavarungava nadzo dzavakatambira vhiki rakapera dzinengewo dzapera saka tiri kuona chimurenga chichienderera mberi kunyange zvazvo maconsultation asati apera amangwana uyezve nemusi wesati.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi nhasi asi gurukota rezvevashandi vapo mazima vakambodza Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevarairidzi nevamwe vashandi nezvenyaya yemari dzavanotambiriswa vachitenda kuti zvinhu zvaoma nekudhura kwezvinhu. Svondo rapera vamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende vakakundikana kuirana mushure mekunge vashandi vakaramba zvikamu zana kubva muzana zvekuwedzerwa mihoro yavo zvakanga zvauya nehurumende. Izvi zvakazoita kuti vamiriri vehurumende vambokumbire nguva yekudzokera kuvakuru vavo paine tarisiro yekusangana zvakare nhasi. Vashandi vanonzi vari kuda kuti mushandi wepasi ari mugrade B1 atambiriswe madhora ekuamerica anoita mazana masere nemakumi mana kana kuti US$840 pamwedzi iyo yavati ndiyo iri kuenderana nemamiriro ezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.